Membero rezebhambu remutungamiriro wenyika dzakafamba zvakanaka kombaiti. Isu takanga tiri kuVictoria Falls kwakauya maitsi edu from all corners of Zimbabwe from ma 10 provinces edu eminyika vakatenderera kusvika 91 kwemukuru wedu wenyika yekomrade RG Mugabe vachikwanisa zvakare kuwana mukana wekunge vachivhizitawo mapopoma emusi watunya kuVictoria Falls ende isu maonero edu nezvatinonzwa nezvatakaona paground tinoona kuti membero dzedu dzakafamba zvikuru.
Asi kune vamwewo vakasukuwere vari kushora membero idzodzi vachiti mari yakashandiswa apa yakawandisa pada ingada yakapuwa vamwe vanhu vari kunetseka munyika umu.
Ya kushora kunowanikwa asi mari yakashanda apa imari yekuti vanhu vacho havasi kuziva kuti mari yacho yakabva kupi uyezve panenge paine kusaziva kwokuti takashandisa mari here kana kuti takawanda maservices. Isu seyouth league tichinge tiri su tinoita iyi yatinoti 25th February movement tine vanhu vedu vatagara tinavo kubvira makore kumashure patakatanga chinhu chi 1986 vagara vanotisapota. Isu chatinotarisira kana tichinge tichiita member is kumeka sure kuti vanhu vedu vawana chikafu, vawana pekugara uye vawana chinovafambisa. Ende makambanis akauya willingly, akauya akatibatsira tikakwanisa kuachivha zvese izvi. Saka nyaya yekuti mari yazoshandiswa hapana munhu ari kutombozwa kana paine munhu anga uyiwa akandiudze kuti akatipawo mari yaanofunga kuti akaisawo kana kuti akamanikidzwa then ndinenge ndichida kuti ndimone munhu iyo. But as far as I know vamugabe is a consistent leader and an icon womuno muafrica. Ndiwozve chairperson wesadak, chairperson weau. Isu takazoona taa zvakakodzera kuti gore rino tinge tine chirongwa ichi kucelebrata maachievement ese avaita ende iko kusvika 91 years hatisi tose pano tinokwanisa kusvika 91 vazhinji maybe tinoperera kuma 45th.